manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kurume 2019 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi Mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johanna Mamombe vasungwa nhasi mangwanani kunyanga vari pamusangano wedare reparamende. Sangano reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe rinoita musangano waro muBulawayo pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johanna Mamombe vasungwa nhasi mangwanani kunyanga vari pamusangano wedaro reparamende. Muzvare Mamombe vanonzi vatorwa nemapurisa mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vakatarisa ndokuendwa navo kuHarare Central Police Station. Gweta ramuzvare Mamombe vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti muzvare Mamombe vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo uye vachamiswa pamberi pedare nemusi wemuvhuro. Izvi zvinoreva kuti muzvare Mamombe vacharara muchitokisi kwemazuva maviri. Gweta riri kumirira muzvare Johanna Mamombe vaJeremiah Bhamu.
MP Mamombe vari musungwa paHarare Central. Vari mumaoko emapurisa eku Law and Order. Vasungwa muzuva ranhasi mangwanani vari kunyanga uko kwavanga vachiita basa reparamende. Takanga taita hurongwa nemapurisa svondo rapera patakanzwa kuti kune vanhu vakanga vaenda vachipaza kumba kwevabereki vamamamombe. Tikandobvunza mapurisa kuti ko sei munyika yakasununguka zviri kufamba zvichidaro. Zvakare kana vaine munhu wavari kuda vanongomufonera anouya. Tikavazivisa zvakare kuti tisu magweta avo. Kana vaine shungu dzekutaura navo ngavatiudze tiuye navo. Tikavazivisa zvakare kuti pari zvino svondo iroro rose vamamombe vachange vachiita basa reparamende vari kudunhu renyanga ndokwavakange vari. Tikavazivisa zvakare kuti basa iroro raizopera muzuva ranhasi. Nekuda kwaizvozvo takawirana nemapurisa svondo rapera kuti vachinge vasvika MP tichazoenda navo vozviratidza kumapurisa muzuva ramangwana sezvo nhasi vanenge vachifamba kubva kunyanga vachidzoka kuHarare. Ndozvatakawirana izvozvo.
Mapurisa akakutaurirai here kuti vaivatsvagirei?
Panguva iyoyo mapurisa haana kutaura kuti vaivada nemhosva iyi kana kuti vaivada zvekuvaita musungwa here. Saka muzuva ranhasi ndopavazoti vave muno muHarare. Pavasungwa havana kuudzwa kuti mhosva iyo ndeyei. Vatozoudzwa vave ku Law and Order.
Saka mhosva yavari kupomerwa ndiyechi?
Vari kunzi vaikurudzira vagari vekuHarare West kuti vatore matanho anoita kuti hurumende iripo ibviswe nenzira dzisingatevedzere zviri mubumbiro remutemo. Pachirungu inonzi subverting a constitutional government.
Mambo vaona nhasi?
Hongu tavaona taienda tikange tiri navo tikakurukura navo zvakare nemapurisa tichinzwisisa kuti zvichafamba sei. Vakapa mhinduro yavo kumosha yavanenedzerwa. Saka tatarisira kuti muzuva remuvhuro mangwanani tichange tichienda kudare kuti nyaya inoturwa kumberi kwematare.
Asi pari zvino vasarako here kuti vaburitswa?
Pari zvino zvavasarako. Mapurisa ati hakwanisi kuvaregera kuti vazodzoka voga vachibva kumba.
Gweta riri kumirira Mzvare Johana Mamombe vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunare kuHarare. Sangano reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ATUS, raita musangano nevadzidzisi muBulawayo nhasi pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Musangano uyu wapindwa nevadzidzisi vanobva kumatunhu eMatabeleland North, Matabeleland South nedunhu reBulawayo. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wabudirira zvikuru uye vese vanga vachitarisirwa kuuya vange vari pamusangano uyu. Vati paitwa zvisungo zvishanu zvinosanganisira kuudza hurumende kuti isaine gwaro rechirongwa cheSafe Schools chakatenderanwa kuOslo kuNorway muna 2015.
Musangano wevadzidzisi waatendwa nevadzidzisi vakawanda vabva kumadevelopment South, North neMbulawayo vachimiririra madistricts atanga takakoka ose. Pakusangana kwavaita vataurirana, vaita nhaurirano vakabuda nezvisungo zvishanu.
Zvisungo izvi ndezvipi?
Chekutanga chisungo ndechekuti kuve kugadzirwe matinoti maregulations emaSafe Schools ekuti muzvikoro kuti zvinzi zvakasununguka kuti vana nevadzidzisi vashande vasina anovakanganisa. Zvinhu zvipi zvingaitwa? Maregulations iwayo anzi agadziriswe ende vaisa zvavanoda kuti zvinge zviri mumaregulations iwayo. Chechipiri, vawirirana kuti tinoda kuti tiungane sevadzidzisi tirambe tichilobha hurumende yedu kuti izoadopta maregulations edu atinenge tagadzira isusu kuti ave policy ichashandiswa neMinistry of Education kuti irane maschools edu. Chechitatu, vawirirana kuti tibatane sematicha tichikurudzira hurumende yedu kuti isaine chibvumirano cheschools chakaitwa kunzvimbo yeOslo inove kuNorway muna 2015. Chechina, vawirirana zvakare kuti vachatenderera vari maambassadors ekudzidzisa vanhu nyaya yesafety mumaschools vachireiza yatoti awareness. Pakawiriranwa kuti pachazenge pachiprojiswa maregulations ayacho atambotaura yachanga achinyorwa nemitauro yakasiyana-siyana achitenderedzwa munharaunda dzese dzenyika kuti vanhu vaverenge vachiziya zvikuru zvakawiriranwa nevadzidzi zvinoenderana nekuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka. Chechishanu, pazowiriranwa zvekuti titange seunion diploma rinodzidzisa vadzidzisi nyaya yemutemo zvichienderana nebasa ravo ravanoita. Izvo zvinoita kuti vadzidzisi vazoshanda vachichengetedza mutemo muzvikoro uyezve vachikwanisa kuona kana vachigevo vakanganisirwa zvingave malabor laws pavanenge vakanganisirwa zvikodzero dzavo kana kuti zvingave machildren's rights chaivo vana pavanenge vaine kodzero dzavo dzichida kuchengetedzwa.
Vese vamanga makatarisira vakwanisa kuuya.
Tinofara zvikuru nekuti vese vakwanisa kuuya ende vese vaitora nguva yavo yakawanda vachiisa musoro pamwe chete kuti vaumbe chinhu chakakosha ichi chinoita kuti zvikoro zvedu zvivese vana nevadzidzi.
Saka iko zvino matarisana nei?
Patava kuita kuti akuenderera mberi tichange tiri kuchinoi svondo rinouya tichiita musangano wemadzimai anodzidzisa masenior teachers vachiunganawo vachitaura from their perspective kuti ivo sevadzidzisi vechidzimai ndezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti zviitwe muzvikoro kuti ivo vakwanise kuita basa ravo pasina chinovakanganisa.
Avo vanga vari mutungamiri weATUS vaRobert Masaraure vachitaura vari parunare vari kuBulawayo. Bepa nhau reObserver rinoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kusungwa pavanodzoka kumusha zvichitevera kupomerwa kwavari kuitwa nyaya yokubata mumwe mudzimai chibharo kuNorton gore rapera. Mupepeti weThe Observer vaBarnabas Tondlana vanoti vakaburisa nyaya iyi mushure mekunge vaudzwa nemunhu anoshanda kumatare ezimhosva kuti pane docket ravapo rekusungisa vachamisa. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vasati vataura navachamisa avo vari kunze kwenyika. Studio 7 yakundikana kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Asi vatondana vanoti nyaya yavaburitsa mupepanhau ravo yakanangana nekutaura zviri mumaoko emapurisa uye zvichaitwa nemapurisa pachadzoka vachamisa munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Nyaya iyi iri kudzi nai uyu akange achijoga ari makuseni and paakangosvika pamba pake iye ari kuti vachamisa vakagobudawo from nowhere vakabva vamuteera mumba vakabva vamubata chibharo.
Nyaya iyi yakaitika rini?
Yakaitika gore rapera muswa November 2 kana kuti muswa November 8 vakatema DCI.
Kochi pachapa kuti nyaya iyi itore nguva kuti iendeswe kumatare kwamagistrate?
Hatitombozivi kuti sei nyaya iyoyi yaita 3-4 months muna asati aita kupa ripoti kumapurisa. Asi yatobuda shondo rimwe ndopabuda docket racho kumapurisa ndofunga mapurisa akutotanga kuita investigations out.
Imi muri kuti makapuhwa nyaya iyi nemunhu wamunovimba naye zvikuru, munhu akakupai nyaya iyi, tichitarisa neudzamo hwenyaya yacho tichitarisawo zvakare munhu ari kupomerwa mhosva yekuti akabata munhu chibharo, ndeapi matanha makatora ekunyatsokuona kuti izvo zvinhu zvamuri kuburitsa mupepanhau izvi zvinhu zvatingati zviri watertight?
Complainant munyaya iyi munhu anoremekedzeka mucommunity make and munhu akachengetedzwa zvikuru zvekuti kusvika paari hautombosviki kana kuti unge uchikwanisa kumufonera nenyaya yepozisheni yaanayo. Asi nekuda kwemunhu akandipa nyaya yacho kuvimba kwandinoita naye nekuti munhu uyu ane macontact akasimba zvikuru mupolisi nekumagistrate court. Ndakavimbirwa kuti nyaya yake ine kudzamu.
Pepanhau renyu rine matarire here arakatora ekuonwa kuti izvo vanzwawo divi ravachamisa?
Vachamisa pari zvino havasi munyika, vakabuda vakaita vakushanyira kuru vehurumende dzinonyika kuti vavaudze nemamiriro akaita zvinhu muno. Asi vanhu vekuofisi kwavachamisa vaifona nezviro nanhasi vachibvunza kuti nyaya yacho yakamira sei, yani complainant wacho nekuda kubvunzwa kuti zvakafamba sei.
Imi mubepanhau renyu muri kuti izvo vachamisa vachasungwa pavanongosvika panhandare, mashoko iwayaya mawana kubva kupi?
Munhu akandipa nyaya yacho aitoti mainvestigations emapurisa angomirira vachamisa and kuziya kwedu kushanda kunoita mapurisa emuno muZimbabwe ndekuti vanoda kusungira kwaunonyanyo vaembarasi kwaunonyanyoshaya chimiro. So takanzwa kuti vane vakatoita kuvamirira kuti pavachingosvika chete vobva vatovasungira paairport ipapo kuti vatotanga
vatondana. Tinokuzivai muri mutori wenhau anoremekedzwa zvikuru muZimbabwe nepasi rose, asi kune vamwe vari kuti izvo nyaya iyi inenge isina kunyatsomira zvakanaka, munoti kudii?
Pane mitauro yakawanda yekuti inokwanisa kunge iri nyaya yekuda kungopomera munhu pasina nyaya nekuti MDC Alliance iri kuenda kumaelections so May 24 and mutauri wavachamisa wekuMDC Alliance iye akatombotaura musi Friday achiti pane mari inosvika 6 billion yakabviswa yakapiwa vanhu vari kuda kukwikwidza vachamisa kana kuti yekuti isvibise vachamisa oro yekuti kunge kune mhonga mupopoto kucongress yavo iyoyi. Saka hazvina anonyatsoziva kuti chinhu chiitiko chechokwadi here kana kuti chiitiko chekungoti munhu ari kuda kupomerwa mhosva kuti kuda atadze kupinda mumaelections yayo okuda kuti ave anosviba zita rake.
Mupepeti we The Observer va Panabas Nolana vachitaura na Ray Choto we Studio 7 vari parunare vari muHarare. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri we Sudan va Omar al-Bashir vasiya chigaro chavo sasa chigaro webato ravo re National Congress Party. Bato iri rakazivisa nemusi wechina kuti vaBashir havasisiri sachigaro webato iri. Izvi zvinoitika mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira kwemasvondo akawanda vachiti havasi kufara neutongo hwavaBashir. Mutepedzeri wesachigaro webato iri vaAhmed Harun ndivo vachabata matomu kudzamara bato iri raenda kuCongress yaro. VaBashir vari kudiwa nedare reInternational Criminal Court iro riri kuvapomera mhosva dzehondo mudunhu reDarfur. Mauto ari kutsigirwa neAmerica anosvika zviuru gumi nezvishanu akarwisa nezuro nzvimbo iri muSyria ine varwisi veIslamic State mumusha weBaghouz achishandisa ndege dzehondo. Nhasi mangwanani vakuru vakuru muSyria vati vane chivimbo chekuti kurwisana uku hakusi kuzotora nguva yakareba. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki muzvare Cynthia Matsvai avo vanoita basa remaoko. Tinokuchingamidza ine mufaro muzvare Matsvai zvii zvamakarongera gore rino ra 2019. Mabasa api amuri kubata pari zvino?
Gore rino ra 2019 ndikatarisira kuita zvinhu zvangu ndega zvakafanana nekutera zvinhu kunze kwenyika ndichitengesa.
Unoita mabasa iwayaya uchitora zvinhu kupi uyezve uchitengesera ani? Tichiona kuti zvinhu zvakati omei vanhu havana mari pari zvino.
Mungu zvinhu zvakati omei asi ndinoenda kuDubai ndichinotora zvinhu ndichitengesa. Handina kutanga iko zvino ndosaka zvisina kunyanya kundiomera. Ndakatanga kudhara kunyange zvinhu zvichiri zvakanaka.
Ungati iwewe pawakaenda kuDubai zvakafamba sei?
Ya, kuDubai ndakava nezvakawanda zvekudzidza. Nekuti ndichifunga ndega ndaingofunga kuti kuDubai kunyika kwekuti ukaenda zvinhu zvese zvichangoita zvega. Saka
titsamutipo nhoroondo yekuti zvakafamba sei?
Ya, pandakaenda kuDubai ndakanga ndichitsvaga basa sevamwe vanhu vese varingotsvakawo mabasa. Saka ndasvika ikoko ndakazofunga kuti kuzviitira zvinhu zvangu ndega sezvandaiita zvakanga zviri nani pane kuti nditsvage basa rekushandira mumwe munhu.
Saka zvakafamba sei? Wakakwanisa here kuwana basa iri?
Basa ndakazoriwana visa rangu rapropera.
Saka urongwa hwako ndewei pari zvino?
Pari zvino ndiri kumbotengesa zvinhu zvandakauya nazvo kubva kuDubai.
Unofungidzira kuti uchadzokera here? Uyezve vamwe vanochema chema uchiti kuDubai uku vamwe vasikana vari kubatwa senhapwa nezvimwe zvakadaro, iwe hautye?
Kune vasikana vari kubatwa senhapwa. Kune vamwe vanhu vanonyepera vanhu kuti maagents voenda vachidependa on those people. Saka kana uchienda kuDubai, I think kunyangwe kunze kwenyika kwese vamwe kwavachaenda ngavatange vatsvakiridza kuita tsvakurudzo dzekuziva kuti pandiri kuenda ndichanogara nani uye ndiani akambozviita, kwete kungotanga kuita chinhu uchifungidzira kana kuti waudzwawo nevamwe vanhu asi usina ruzivo rwakazara.
Une mhuri here? Uyezve zvimwe zvauri kutarisana nazvo ndezvipi semusikana wechidiki zvaungati zvipingamidza?
Ina ndina hangu mhuri. asi kune zvinyinga mupingidzo zvakawanda semunhu musikana kuti kana uchitanga kuita bhizinesi rako kunyange uchiita zvimwe zvinhu zvaunenge uchifunga kuti ndikatsvaka basa ndikadai kune vamwe vanhu vanongoya vachikudiscourage asi haufani kuteerera kuti vanhu vari kuti chii if you have a vision that you have set for yourself nezvinhu zvawakatarisira kuti izvi ndizvo zvandinoda kuwana mugore rino handifungi kuti mashoko evanhu anokudzosera kumashure
vanenge vachida kutenga zvinhu kwauri vanokuwana papi
vanenge vachida kutenga zvinhu kwandiri vanondibata paemail yangu cynthiamatsvai@gmail.com
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Cynthia Matsvai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko renzara iro rinonzi rinenge rabata matunhu akawanda emunyika muhurukuro yedu tiri kutarisa dunhu redete kuhange uko tiri kuita hurukuro nava Stanley Torima vanoekanzura weward 18 mudete tirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vatorima
tinotenda mukoma Jonga
vatorima tinoda kuzwawo kuti kudunhu kwenyu kuhange uku zvinhu zvakamira sei munyaya dzenzara tiri kunzwa matunhu akasiyana siyana vari kuchema kuti goho rakadzikira zviri kuita kuti vanhu vange vatotanga kupinda mumatambudziko enzara iye zvino tichionawo masangano anopa rubatsiro achitsvagawo rubatsiro achipemhera Zimbabwe imi kwamuri kwakamira sei
kuhange kune drought kuhange kwakatsva kuhange hakuna kumboita mvura kuhange kune nzara matunhu ose ukabva panotangira hwange kubva pagwai kunosvika vanosvika pamuvictoria falls kunana Jambezi kuti ndi hakuna chirimo muminda hakuna kana chiriko kwakatsva kana idzo mombe chaidzi dzinotonetseka kurarama kwachona dzatanga kuzotowana bundo mazuva mashoma shoma apera pane mvura mumwedzi wapfuura nezuro
saka vanhu vati vatanga here kupiwa rubatsiro rwechikafu
rubatsiro rwechikafu rwuriko rwuri kuinda kumachembere vachibatsirwa nechikafu chiri kubva kusocial welfare kudepartment of social welfare chinopa maages from 65 zvichikwira pamusoro nevamwe vari madisabled ruzhinji havasati vakwanisa kuti vawane rubatsiro pachikafu asi pandakamboenda kumatura egmb ari kuhange vakanditi ndikombaire list yangu igovapa vagotengesera vanhu sagariri $120 asi zvinorema kuti vanhu vakwanise kuwana $20 yokuita se yokutenga chibage ichocho apo vanenge vasati vatombeisa mari yetransport kuchibvisa kugmb chizouya kunenge kune vanhu saka chikafu chinobatsira vanhu hatingati chavako nokuda kwokuti chiri limited to a certain class of people yazvandataura kuti chiri kupiwa vanhu vati kure nevamwewo vanohurema hwakangosiyana siyana
vagari vanokwanisa here kunge vachizonotengawo kune mamwe matunhu kana mumatunhu mavo musina go
hakuna matunhu akakomberedza hwange ane kudya kunenge chibage kana any grain inogona kuita kuti vanhu vayamurike panyaya dzokugadzirisa nyaya dzenzara hapana because bhinga hakunotori wese kulupani hangu handisati ndambovako but ndinoziva kuti hai chingatowanikwa kulupani kana kuri kuti pane chimwe chabuda nemamiriro akaita kunze vangatongowana mavisi because mavisi anofariranawo nezuva but hakuna nzvimbo dzakapoteredza hwange dzinokwanisa kuti vanokwanisa kuti vainde kupi hako kana direction yavanenge vaenda east west or what hakuna kune chikafu saka hurumende tinototarisira kuti at least kana ikauya nedzimwe nzira dzisingaketi kuti uya ane urwere here kana kuti uya ane hurema here kana kuti uya ava pazera ripi zvingabatsira
tinosiona masangano anopa rubatsiro akasiyana siyana achinge akudai kutanga kupa rubatsiro muna machi munomu pane urongwa hwamati manzwawo here hwemasangano anobatsira
Urongwa ndaka hunzwa, urongwa huriko vana World Vision kudivire dhuze redhorobha rehwange chaimo chaimo kana tasvika kunana Change uko kunana St. Mary's. Pane dzimwe nzvimbo dzavari kupromisa kuti kutanga kwana March iko kunoku vanenge vachikwanisa kuti vaite sei vabatsire vanhu nokutya ikoko. Asi hazvisati zvanyatsokunzi zvanzi matunhu anouwandu hwakadi anokwanisa kunge achiwana rubatsiro rwakadaro.
Shoko ramungasiyirawo vakateerera pari nhasi.
Shoko ratingangosiyira vamwe vari kumati akatikomberedza kana kuri kuti panacho chikafu. Tiri vana veZimbabwe tose, hazvina basa kuti unopinda chechi yeRoma kana kuti mumwe anopinda Dutch kana Wesley kana Methodist. Tiri vana veZimbabwe. Ndinenge ndichikumbira kuti kunenge kuchiitwa zvechikafu, kunenge kuchikwanisa kubatsirana nechikafu. Ngatibatsiranei vanotungamirira matunhu vasaisa zvematongerwo enyika kuti uyu ndewe MDC, uyu ndewe ZANU. Izvo zviya zvagwadamisa nyika, asi kudunha hangu rangu randiri iye zvino izvi, nini panowanza kuitwa nyaya dzechikafu ndinoenda ndichinoona mazuva ano vavakambomira izvozvo zvokuti vaite zvematongerwo enyika. Asi kune dzimwe nzvimbo dzatingazodawo kufamba tinotsvaga chikafu. Shoko rangu nderokuti dei tarega kusanganisa nezvematongerwo enyika, tatarisa dambudziko rakatarisana nenyika sevana veZimbabwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatorima.
Neniwo ndinotenda Mukoma Jonga.
Manga makateerera kuna vaStanley Torima vanove councillor weward 18 mudunhu reDete kuHange. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Makaterera kustudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weHarare West muparamende, Muzvare Johana Mamombe, vasungwa nhasi kunyanga vari pamusangano wedare reparamende. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe raita musangano waro muBulawayo pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.